Mukoma Zulu kutaura chokwadi manya mamire nerongo. Zvina zvina kumira zvakanaka. So kutondera kwamunoita lockdown it like total. Hapana munhu ari kubvumirwa kubuda kundoshanda. Raramo yedu isusu sevanhu vari muinformal sector ndeye kubuda makuseni ndoenda kundohoda zvunhu kumbare kungava kuchitima kumasvingo, kungava kugodhini kuvulawayo, kungava kumukumbudzi market. Hauna mukana uyoyo nokuti vanhu vese vari kunzi garai mumba. Asi isu chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti hatina rutsigiro rwatiri kuwana kubva kuma authorities. Rutsigiro mukoma Zulu ndiri kuvanyaya kuti pakamboitwa vimbiso yokuti vanhu vari muinformal sector vachawana rubatsiro rwemari yeraramo panguva yelockdown.
Ko mari iri kutaurwa nehurumende 89 million vawadzai?
Mari iyoyo hatisati taiona isusu. Ini ndekutaura ndakamirira informal trade atinoshanda navo sevised. Hatisati taiona endo zvataidaidzira isusu tichikurudzira hurumende kuti kana vachikwanisa kushambadza mazita emainformal traders akabenefita kumari iyoyo zvingatibatsira tese. Nokuti pamazivira atiri kuita hapana mamembers edu ari kupupura kuti akawana mari iyoyo. Ende mukatasa kuwanda kwakaita mari iyoyo zvinobva zvatorwadza chose kuti dei yanga yakaendeswa kumainformal traders chaivo vari kutambura panguva yelockdown zvaigona kubatsira raramo yevanhu.
Saka zvinhu zvakamira sei kune vanorarama vachizviitira mabasa emaoko?
Zviri kurwadza nzara mudzimba. Vanhu vari kuita senge vasingadi kuteerera lockdown, asi aiwa tiri kuda kuteerera nokuti tinozviziva kuti chirwere ichi chapararira ende chiri kuuraya. Asi mune nzara mudzimba mukoma Zulu, mune nzara. Hurumende ngaichiuya ibatsire vanhu. Mari iya inotaurwa yekunzi masurplus, budget surplus, ndopa inofanirwa kubuda apa yochibatsira vana veZimbabwe kuti vakwanise kuramba vakagara mudzimba, vasabuda panze vachindotiraya kutsvagara ramo, vopedzisira varivo vanoparadzira chirwere ichi.